Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina zvitatu 2021. Makatirira ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuva nekusanzwisisa zvakanaka mafungiro ehurumende pakuti nerimwe ruoko vanoti tipa mitemo yakanaka kune rimwe divi tinoona vakunza imwe mitemo inoti shungurudza pakuita kwedu basa zvakafanana necyber security and data protection bill kana ikava mutemo tinoona kuti tichakanganisa vatori venhau vakunyanya kushandisa dande mutande reindaneti kuita basa ravo
vatori venhau voshushikana neurongwa hwehurumende hwekuda kudzika mitemo inovhiringidza mashandiro avo
kutobvisa mafans ese mosara musisina kana chinhu wozi hauzive kuti inotora how long kuti vazoactivata kuti ma12 months achava ari kutipa vachatipa mapemit here kana kuti vachatipa chii saka Capitec inobva yatofriza manje irimo mari inozokwanisa kuitora chete kana wane valid permit
mabhanga ekusouth africa oyambira kuvhara mabhuku ezvizvarwa zveZimbabwe kutanga gore rinouya kana zvisinogadzirisa magwaro azvo ekugara munyika iyi vezvematongerwo enyika vokakavadzana paurongwa hwesarudzo dzemabielections pasina kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Masangano anomirira vatori venhau anoti ari kushishikana zvikuru neurongwa hwehurumende hwekuda kudzika mitemo yakaita seCyber Security and Data Protection Act, Patriotic Act nekuvandudza mutemo wePrivate Voluntary Organizations Act achiti izvi zvinodzorera kumashure budiriro yanga yavepo zvitevera kubviswa kwemitemo yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act. Godwin Mangujga anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano wekuziya kuti ndezvipi zvakanaka nezvakaipa zvakaitika panyaya dzekutapwa kwenhau nekufambiswa kwemashoko kubva papinda hurumende yava Emerson Mnangagwa musangano uyu warongwa neZimbabwe Center for Media and Information Literacy vachitaura vakamirira masangano ose anomirira vatori venhau munyika sachigaro Media Institute of Southern Africa muZimbabwe neSADC vagolden maunganidzo vati hurumende yava Mnangagwa yakaita zvakanaka chose apo yakabvisa mutemo weIPA uyo waimbunyikidza vatori venhau ikadzika mitemo yakaita seFreedom of Information neZimbabwe Media Commission Act vatendawo hurumende iyi nekuvandudza nyaya dzekutepfenyura munyika asi vati zvave kuitwa nehurumende zvekuda kudzika mitemo yakaita seCyber Security and Data Protection Act zvave kudzorera shure zvinhu zvakanaka zvayange yaita vamaunganidze vati mitemo iyi inotyora kodzero dzavo kana kuvakanganisa kuita basa ravo
tinova nekusanzwisisa zvakanaka mafungiro hurumende pakuti nerimwe ruoko vanoti tipa mitemo yakanaka kune rimwe divi tinoona vakunza imwe mitemo inoti shungurudza pakuita kwedu basa zvakafanana necyber security and data protection bill kana ikava mutemo tinoona kuti tichakanganisa vatori venhau vakunyanya kushandisa dande mutande reindaneti kuita basa ravo tine zvimwe zvi zvatinoona zvakafanana nekusungwa kwevatori venhau vachiita basa ravo zvainyanya kuitika ivhen munguva yeCovid-19
izvi zvatsinirwa navaclaris madhuku vanhu vemukuru wenhepfenyuro yemuganga yemunharaunda ichangobva mukupiwa rezinesi kuchipinge
sekutaura pandukuta kudaindabva kuchipinge ndinoziva kuti tine macommon radios 3 akalaisenzwa kuchimanimani chimanimani common radio kuchipinge tine ndau community radio neve mganga community radio zvinotaridza kuti zvimwe zvizhinji zvinenge zvichema chema kunharaunda idzi dzekutiwo tikwanise kunge tichitaurawo nyaya dziri kuitika dzeupenyu hwedu dzetsika nemagariro zvakaishuwirawo zvimwe zviri for ethnical issues tawana mukana kuti akwanisa kuita express ourselves kana ndinofungidzira kuti izvi zvinotipawo pfungwa yekudaiwa senew dispensation ndo zvimwe zvezvinhu zvatinoona kuti vazviita muchairo chaizvo.
Bhiri reCyber Security and Protection Act rakatopasa muparamende uye ramirira kusainwa nemutungamiri wenyika kuti rive mutemo. Bhiri reprivate voluntary organizations amendment act rakatobuda mugwaro rehurumende regovernment gazette uye paramende ichatanga kunzwa pfungwa dzeveruzhinji pamusoro pebhiri iri kutanga svondo rinouya. Bazi remutemo richiri kunyora bhiri repatriotic act uye rinotarisirwa kuendeswa kuparamende nguva ipi zvayo. Asi gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvanga vati kunze kwekuva zamitemo pamwe nekupa marezini sekutepfenyura bazi ravo riri kuedzana pose parinokwanisa kuti vatori venhau vashande vakasununguka. Vati vachataura nemamwe mapazi ehurumende kuitira kuti vatori venhau vashande vakasununguka sezvo mitemo yakaita seCyber Security and Data Protection Bill isiri pasi pebazi ravo.
That affect the media, and will continue to engage with other government stakeholders to ensure that we create a more favorable working environment for the media to operate.
Tinoziva kuti Zimbabwe Media Commission Act haina kugadzirisa zvinhu zvese. Saka tiri kushanda mumamwe mapazi ehurumende kuti tigadzirise zvese kuti vatori venhau vashande zvakanaka.
Vakurudzira vatori venhau kuti vaite basa ravo zvine unyanzvi vakatiwo havafari nekushungurudzwa kunoitwa vatori venhau dzimwe nguva. Amai Mutsvanga vatiwo nguva ino yedenda recovid-19 sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko, amai Sipo Mukone vatiwo separamende vari kuedzaona pose pavanokwanisa kuona kuti mitemo yagadziriswa kuitira kuti vatori venhau vashande pasina kumbunyikidzwa. Vatiwo zvichiteera kushungurudzwa, kusungwa kana kurohwa kwevatori venhau, komiti yavo yakakoka mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga kuparamende, asi havana kuuya nekuda kwezvikonzero zvavasina kutaura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mapurisa apuwa mazuva manomwe kuti aferefete rufu rwenhengo yeMDC Alliance Vanyasha Jambe Mawere vanonzi vakapondwa mwedzi wapera nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Vatsigiri veZANU-PF ava vaiedza kurambidza mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kuita misangano nevatsigiri vavo mudunhu reMasvingo. VaMawere vanonzi vakaitwa kafira mberi vakaendeswa kuchipatara chekwaGutu vasati vaendeswa kuHarare, uko vakashaya nemusi wechishanu vakaradzikwa nemusi wemugovera kwaGutu. Asi vasati vashaya vakanomhanara kumapurisa nekuvapa mazita evanhu vavaipomera mhosva yekuvaita kafira mberi. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vanoti vachiri vakamirira kunzwa kubva kumapurisa ikumasvingo nezvenyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata gweta riri kumirira mhuri yamushakabvu Mawere vaMartin Mureri vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Mukomana nhengo yeMDC Alliance yakaurawa kuti yakarohwa ika kupedzisira yafa nenyaya yemavanga ayakanga yapiwa inonetsa mabatirwo airi kuita, nekuti nhengo iyi yakandoripota paGood Road Police Station musi wa14 October 2021 ikatotaura mazita evanhu vakanga vamurova.
Pane vakasungwa here sezvo ye muri kuti mufi aiziva vanhu vacho vainge vamurova?
Vakangosvika pakufa vanhu vava pasina kana vasungwa kana tisina kumboudzwa kuti zvanga zvavapapi. Mutsvakurudzo dzemapurisa atinati investigations kuti vanga vabudisa chii, hapana chiripo. Izvo zvakazokonzera kuti hama dzacho dzitiaproche semagweta tichitayo toda kunzwa kuti hama yedu iyi nyaya inomboa papi, kana vanhu vakataurwa kuti ndo vakamurova sei vasingasungwi kubva zvaakaripota nyaya iyoyo. saka takabva tanyora tsamba kuna office in charge wekwa Gutu tichihunza izvozvo tichivapa 7 days kuti ayo vatiudze kuti chii chinonyanya kunetsa pamachii chakabuda pamainvestigations avo.
Ko mapurisa akasapindura chii chinenge choitika?
Kana vakona kupindura mazuva manomwe akapera, tichatsvaka dzimwe nzira dzinoita kuti tivamanikidzire kuitira kuti vaite zvavanofanira kuita, zvavanotenderwa nebumbiro romutemo semapurisa, kuti vaite tsvakurudzo dzavo kana pauya munhu atingati complainant achipanyaya yake, vanosungirwa kuti vaite mainvestigations iwayo.
Tiri kunzwawo kuti mudzimai wemufi nemunin'ina wacho vakambochengetedzwa nemapurisa, zviri kufamba sei chaizvo?
Ichokwadi kuti mudzimai wemufi nemunin'ina wemufi vakambotorwa kubva paGutu base ndwa navo kuGutu police station vasungwa, asi vakazovaregedza kune nguva dzikasvika idzo padza11 usiku vasina chajira vakanga vavapa vavaponera.
Gweta vaMartin Mureri vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare kumasvingo. Mabhanga emusouth Africa anonzi ari kunyorera zvizvarwa zvezimbabwe zviri munyika iyi zvangazvishandisa magwaro ezimbabwe exempt permits kuti zvigadzirise magwaro azvo gore rinouya risati rapera. Kutadza kuita izvi, mabhanga aya anenge ovhara mabhuku azvo ekumabhanga. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Zvichitevera danho rakatorwa nehurumende yeSouth Africa rekukanzura maexemption permits aya, mamwe mabhanga emuSouth Africa akaita seCapitec, FNB, Absa neNetbank atanga kunyorera zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuisa mari mumabhanga aya kuti zvinofanira kuuya nemagwaro matsva anoratidza kuti zvine mvumo yekugara muSouth Africa zviri pamutemo. Mutsamba idzi dzimwe dzacho dziri mumaoko eStudio 7. Mabhanga aya anoti kubva musiwandira 1 vose vanenge vasina mapepa anoratidza kuti vane magwaro anovabvumidza kugara muSouth Africa zviri pamutemo vachange vasisabvumirwe kushandisa mabhanga aya. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muRustenburg kuSouth Africa, muzvare vimbai mashaya mombe, vati nekuda kwedanho ratorwa nemabhanga iri vave kutomhanya kunobvisa mari yavo kubhanga pashoma nepashoma kuitira kuti panozosvika nguva yatarwa nemabhanga aya vange vasisina mari iri kubhanga, sezvo vachiti vanenge vasati vawana mapepa ari kudiwa nemabhanga aya.
Kutobvisa mafunds ese mosara musisina kana chinhu, woziya uzive kuti inotora how long kuti vazoactivata, kuti ma 12 months achavari kutipa vachatipa mapemiti here kana kuti vachatipa chii. Saka Capitec inobva yatofreeza manje irimo mari, inozokwanisa kuitora chete kana wane valid permit. Like vakambo expired dzakapera dzatikazorenyuwa, vanhu vakawanda mari dzakatombofreeza dzakadaro. Sawatongogara wakabvisa mari yako imumuchete.
Danho ratorwa nemabhanga mazhinji muSouth Africa rinouya kunyange hazvo tsamba yakanyorerwa mabhanga aya muswambudzi 29 nemukuru webazi rinoona nezvinoitika mukati meSouth Africa, vaLive One Tommy Makode, iyo iri mumaoko eStudio 7 ichikurudzira mabhanga, makambani, vashandirwi pamwe nezvikoro kuti vasakanganisa zvizvarwa zveZimbabwe zvine maexemption permits aya kwemwedzi 10 iri kutevera. Chero zvizvarwa izvi zvaratidza umboo hwekuti zvakasvitsa mapepa yekuti zviwane magwaro matsva anozvibvumidza kuramba zviri muSouth Africa. Tsamba yavamakode iyi inotiwo zvizvarwa zvese zveZimbabwe zvine maexemption permits aya zvinobvumidzwa kupinda nekubuda muSouth Africa kusvika musi wazvita 31 2022. Vamwe vanoshanda mumabhanga aya vati titaure nagavhana webhanga guru remuSouth Africa South African Reserve Bank valesecha kanyago, asi hatina kukwanisa kuvabata kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravamakode pane zvave kuitwa nemabhanga emunyika yavo sezvo vanga vasati vapindura tsambambozha yatavatumira. Asi rimwe gweta remuSouth Africa uye vari chizvarwa cheZimbabwe, Advocate Gabriel Shumba, vaudza Studio 7 kuti zvave kuitwa nemabhanga aya hazvisi pamutemo.
31 December inongova date rokuti mapemiti ndo panoperera, asi pane grace period kana kuti time inotendegwa maZimbabweans kuvari muSouth Africa vachiita yatingati winding up of zvinhu zvavo, kana kuti kana vasiri kuita winding up kuti vadzokere kumusha vachi applyra tinoti ma mainstream permits pa anarimo mu immigration act. Zvimwe zvokuti munhu uno dzingwa pabasa zve zvatova zvinhu zvisiri pamutemo kana kuti zvokuti bhengi rokuvharira account zvino zvisiri pamutemo zvavanofanira kuti vaone malawyers nezvazvo.
Vashumba vakurudzira kuti zvarwa zveZimbabwe zvine maexemption permits aya zvitsvage mamwe mapepa uku pachiitwa nhaurirano dzekuti dambudziko remapepa rawira zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa izvi rogadziriswa sei.
Takanguva tataura zvone izvo kuti Home Affairs iri kuti fanai kuapplyira mamwe mapermits zvava kwatangodzokera futi kuti vanhu vari kui ngava applyire ma mainstream permits. Zimbabwe exemption permit ibepa kana gwaro rakauya nokutaurirana pama stakeholders nehurumende yeZimbabwe nehurumende yeSouth Africa. Saka kana pane zvatiri kugwisa kuchinja sezvatiri kuidza kuita uko zvino kuti zvimwe zvinhu zvirerusiwe maZimbabwe enzaramba achikwanisa kuva akagara muSouth Africa vava chishanda nokudzidza imomo. Tine imwevo approach yatinoona kuti tinogona kutevedzera ndoye yatiri kuzama kuita yatinoti diplomacy kana kuti negotiation.
Dare remakurukota ehurumende yeSouth Africa rakabuda nechisungo svondo rapera chekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvese zvakanga zvapiwa mvumo yekugara muSouth Africa mushure menhaurirano dzaka kwa pakati pehurumende iyi nehurumende yeZimbabwe zvitsvage mamwe mapepa matsva anozvibvumidza kugara muSouth Africa mushure mekunge dare iri ratora danho rekuti mapepa akanga achishandiswa nezvizvarwa zveZimbabwe izvi achazenga sashande kubva pakutanga kwegore rinouya. Asi hurumende yeSouth Africa yakapa zvizvarwa zveZimbabwe izvi gore rimwe chete kuti zvigadzirise magwaro azvo sezvinodiwa nemutemo unoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mamwe madzimai anorarama nekuita zvepabonde kukariba nechirundu anoti anosangana nedambudziko remhirizhonga uye haachawane mari yakawanda munguva ino yeCOVID-19 zvichienzaniswa nenguva yakare denda iri risati ranetsa munyika. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Madzimai aya anoti nguva dzakawanda panoita mhirizhonga basa ravo sezvo vamwe varume vachiramba kubhadhara mari yavanenge vawirirana. Mumwe mudzimai anoita zvekutengesa bonde kuchirundu muzvari Emily Chinake anoti dzimwe nguva anorohwa kana ave kuda kubhadharwa mari yepabonde. Muzvare Chinake vanoti rimwe dambudziko ravari kusangana naro nderekuti varume havachabhadhara mari yakawanda nekuda kwechirwere cheCOVID-19 sezvo vanhu vasiri kufamba vakasununguka uye nzvimbo dzekutandarira dzave kuvharwa nekukurumidza. Mumwe anorarama nekutengesa bonde kubva zvaakafirwa nemurume wake makore makumi maviri apfuura muzvare Shamiso Marova vanoti nguva yakare zvaibhadhara sezvo vakatotenga imba nekuriritira vana vavo vatatu. Mukuru wesangano reCenter for Sexual Health and HIV AIDS Research Zimbabwe kana kuti SESHA iro rinoshanda neNational AIDS Council kurapa zvirwere zvepabonde muzvare Joyce Mazaiwana vanoti varume vechidiki vave kutengesawo bonde kumadzimai echikuru vari kuwanda.
Vanogona kutengesera vakadzi. You find kuti vari kutengesera vakadzi vakaita vechikuru, vakadzi vaya vatinoti vari kutsvaga mabenten kana taakutaura language yedu yekunze. The older women who are not getting sexual satisfaction where they should be getting it, and they target these younger men for sex and they get sexual satisfaction and they pay for it.
Muzvari Mazaiwana vanoti sangano ravo rave nenhengo chiuru nemazana matanhatu kana kuti 1600 dzemadzimai anorarama nekuita zvepabonde munzvimbo dzekariba nechirundu. Mapurisa anoti Zimbabwe ina mitemo inobvumidza vanhu kutengesa miviri yavo zvekuti vanhu vanowanikwa vachiita izvi vanosungwa. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vanoti mapurisa anongoona kuti mutemo watevedzerwa uye hanei nezvekudzikwa kwemitemo inoremekedza kodzero dzevanorarama nekuita zvepabonde.
We may need to engage with the judiciary to enforce the law. Laws are made in parliament, so I would advise you to, if there are questions relating to my laws, you could talk with the Minister of Justice.
Studio 7 na kukwanisa kunzwa gurukota rezvemitemo vazihambe zihambi sezvo vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Asi gweta guru raimboshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu vanoti munyika hamuna mutemo unorambidza vanhu kutengesera nabonde. VaBhamu vanoti nekuda kwekushaya mutemo mapurisa anopedzisira ave kusunga madzimai achivapomera mhosva yekungombeya mbeya usiku nechinangwa chekutsvaga varume vekuita zvepabonde navo.
Hapana uri specific izvozvo dzinana loitering living off the proceeds using a house as a hotel.
Madzimai anorarama nekutengesa bonde anoti ari kufarira zvirongwa zvesesha sezvo ave kurapwa zvirwere zvepabonde pachena uye asingatarisirwe pasi kana akaenda kunorapwa sezvavaiitwa muzvipatara nemakiriniki ehurumende. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere checovid-19 munyika yose, asi vanhu mazana manomwe ane gumi nevaviri kana kuti 712 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose huchiri pazviuru zvina nemazana manomwe nevanomwe kana kuti 4707, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana matatu nemakumi matatu nezvishanu nemazana matatu ane makumi matatu nevanomwe kana kuti 135,337. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana masere nezvipfumbamwe nemakumi mana nevasere kana kuti 3,809,048. Vanhu vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri nemazana masere nemakumi matatu ezviuru nemazana mashanu ane makumi mana nevaviri kana kuti 2,830,542. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yave kuziva kuti sarudzo dzekutsiva nhengo dzeparamende pamwe nemakanzuru dzaakadzingwa kana kushaya dzemabyelections dzave kuzoitwa muna kurume wegore rinouya zvichitevera kuziviswa kwazvakaitwa nezuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi vaMnangagwa vakabuda pachena kuti hapanazve kuvandudzwa kuchaitwa mitemo yesarudzo vachiti Zimbabwe yakaisa kare mitemo yose ine chekuita nesarudzo mubumbiro rayo remitemo. Asi mamwe mapato anopikisa anosanganisira MDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa anga achiti hurumende yakanga isingadi kuita sarudzo dzemabyelections idzi ichihwanda nedenda recovid-19. MDC Alliance yagarawo ichiti mitemo yakawanda inobata sarudzo inofanira kuvandudzwa sezvakakurudzirwa nemasangano pamwe nemapoka akaongorora sarudzo dza2018. Mapato anopikisa aya anotiwo zvakare commission inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inofanira kunge yakazvimiririra pasina kupindira kwehurumende kana bato reZANU-PF. Asi veZANU-PF vanoti zvese izvi kutungana kwembudzi sezvo zviri kubva kumapato ari kutya kupinda musarudzo nekuziva kuti anokundwa. Muguziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7, abata mutedzeri wemunyori anoona nezvesarudzo MDC Alliance, Muzvare Ellen Shiriedenga, pamwe nenhengo yevechidiki yeZANU PF mudunhu reHarare, vaAlex Gakanje. Atanga nekubvunza Muzvare Shiriedenga kuti vanoti kudii nekuziviswa kwemwedzi uchaitwa sarudzo dzemabielections.
Tatara tingoti my elections ikodzero revanhu veZimbabwe and hatina mbozvirakuma izvozvo zvoti kana date vaiswa dai zviraiti but ive zvakanonoka tikatarisa mutemo weZimbabwe paconstitution notaura sarudzo dzemabai elections anofanirwa kuita 90 days kana kwashaya kansela kana kuti MP wacho saka we're looking forward kuti dai ma elections akaitwa kare.
Vagakanje, munoti nezvataurwa naMuzvare Ellen Shiriedenga panyaya yesarudzo dzemabai election.
Sarudzo mukoma Jonga maita basa dzanzi dziriko muna machi. Hatigone kuti tinzi taifanira kuita sarudzo nekuti dzimwe nyika dzakaita sarudzo. Isu seZimbabwe tanga tichikoshesa upenyu hwevanhu uye mukazotarisisa chaita kuti Zimbabwe irengwe muworld mese kuti yakagona kukondera nyaya dzecovid inyaya yekuti hatina kukoshesa sarudzo kuna upenyu hwevanhu. Takakoshesa upenyu hwevanhu kupfuura sarudzo. Kunana South Africa pabva kuitika maelections, ma statistics akwira. Saka zvekunzi takanonoka tingati takaita muna 90 days, hakuna chinhu chinokosha kupfuura upenyu hwevanhu. Chinhu chese chinoitwa kana chichiisa upenyu hwevanhu panjodzi, chichikonzeresa kuti vanhu varasikirwe neupenyu, asi nechinhu ichocho chinozoitwa kana upenyu hwevanhu husiri munjodzi. Ndozvakaitwa neZANU PF.
Ndodzoka kwamuri Muzvare Shiriedenga. Takanzwa mutungamiri wenyika vamunangagwa achitaura kuti hapana kuwandudzwa uchaitwa mitemo ine chekuita nesarudzo nekuti yakatowandudzwa nechakare. Munoti
ndatenda akajonga patisanda apindura iyo mareforms ndakupindura kuti vamba kuti chinhu chinoshamisa neZimbabwe yes waiti covid taiona but muzvikoro vana vaibvumirwa kuenda zvikoro machechi vanhu vaienda kumachechi kumaairport vanhu vaikwanisa kufamba nendege mabhazi anga kufamba saka zvairangira kuti mabai elections aite ndezvei saka ipapo zvinototiramisa kuti no kune zvimwe zvaiitika ipapo and now kana ndaukenda nyaya yemaelectoral reforms yes constitution yeZimbabwe is one of the best constitutions asi nyaya iripo ndoti implementation mukatarisa zviri muelectoral act nezviri muconstitution yeZimbabwe hazvifambirani. Isiso sepato reMDC anaisi tirikuti the electoral act should be aligned to the constitution. The reforms that you tell me that yes, constitution no zvitaura kuti elections in Zimbabwe should be of your constitution that all must commissions including that they should be independent but it can tell us ruku itika kumona minister of justice they are interfering kuzeki what minister of health wachiwenga akati no by elections because of covid they postpone mama activities ekuzeki saka zvakaita no constitution is independent this constitution this institution should be independent and not subjected to the control of anyone but
thank you maita muzvare ndinoziva kuti vagakanje muri kuda kupindura pindura itinzwe
ndinoda hanzva dzangu vanhu vemutsika rokusanganisa nyaya anyway ndanga neipedzisira ZEC is an establishment ye constitution yakagadzirwa 2013 nemapolitical party matatu yaitungamirwa navatsvangirai yavanuri neZANU PF. Ndochekutanga chechipiri makomishina ari kuzeki izvezvo vakaitwa mainterview muparliament chamisa ndiye akanga achicheya komiti yaiisa mainterview vanhu ivavo kuti vapinde pavari chamisa ane input saka nhasi vanogozonzi havasi independent seko ivakapinzwa nachamisa vanogozonzi havasi independent seko ino vakabva muconstitution ikagadzirwa neMGC yacho. Chimwe ndechekuti mukoma nyaya yekunzi chamisa akaitwa mirishonga marusefa madrama mapurisa akasvika pakutaura akati uyaika nemotikari yakapfurwa kumanikaland kune vanozive ballistics basa ravo kuekizamaina kuti takapinda apa ibara repfutii chamisa akaramba kuita todzoka kunyaya yavataura yekuti taiona machechi akavhurwa nemazamba kana muchinyatsorangarira mukoma Jonga vanhu vangu vasingaende kumachechi vanhu vanga vasingaendi kumabhawa chaiko, mashopu chaiwa yakumidza kuvharwa. Isu seZimbabwe seZanupf hatigone kukoshesa election kukura upenyu hwemunhu. Election rinogona kuitwa kana after 10 kana 15 years, asi upenyu hwarasika handigone kumudzorera. Saka ava vanhu ava zvavari havanyatsoziva zvavanoda, anonzi mareforms avari kutaura hapana chisina kuitwa. Kana muparliamendi gavasimuka vachitaura hapana reform yavari kutaura isina kuitwa, zvese zvakarekomendwa zvakaitwa.
Avo vanga vari nhengo yevechidiki yezanupf mudunhu reHarare vaAlex Kakanje. Manzwawo zvakare kubva kumutedzeri wemunyori anoona nezvesarudzo muMDC Alliance muzvare Ellen Shiriedenga. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemire weStudio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, dini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko isika.